Gwaro rakaturwa nesangano reSolidarity Peace Trust pamwe ne People Against Suffering, Oppression and Poverty, PASOP, rinonzi Perils and Pitfalls. Rinoti pagore regareka kusvika muna 2009, South Africa yaidzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zvihuru mazana matatu. Nyaya yekuti zvinhu zvainge zvaita manyama mire nerongo munyaya dzezvematongerwe nyika muZimbabwe yakapa kuti South Africa mugore iri imbomira kudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvainge zvapinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Asi mumwedzi waGumiguru muna 2011, South Africa yakatangazve kusunga nekudzosera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zvainge zvapinda munyika zvisiri pamutemo. Pakazopera gore ra 2011, pange padzoserwa vanhu vanosvika zvuru zvisere. Pakazosvikawo mwedzi waKurume gore rino, pange padzoserwawo vamwe zvuru zvinomwe. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti pari zvino vanhu vari kudzoserwa kuZimbabwe vangangosvika chiuru mwedzi wega wega. Zvichakadaro, vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti South Africa iri kutyora kodzero dzezvizvarwa zvekune dzimwe nyika pazvirongwa zvayo zvekudzosera vanenge vabatwa vari munyika zviri kunze kwemutemo. Rimwe gwaro richangoturwa nesangano reLawyers for Human Rights rinoratidza kuti kune vakawanda vari kudzoserwa vasina kupiwa tsamba inotsinira kuti vave kudzoserwa kunyika yavo. Rinotizve avo vanopiwa tsamba iyi vanotaura kuti havanzwisisi zvainoreva. Mukuru wesangano reLawyers for Human Rights panyaya dzekodzero dzevanhu vekune dzimwe nyika, Mai Kajal Ramchandan Kiyok, vanoti pakamba yeSMG kuMesina vakatowana kuti mapurisa ari kudzosera vanhu kuZimbabwe pasina mvumo yevashandi vebazi rezvomukati menyika.
Our major concerns is that despite the legal protections afforded to asylum seekers, refugees and other migrants in South Africa, the detention and deportation of foreign nationals continues to be regularly carried out in unlawful manner.
Asi mukuru webazi rezvemukati menyika vamukusela plane vanoti kashoma kuti kudzoserwe avo vanenge vachitsvaga upoteri.
That is a possibility, but at the end of the day doesn't mean if now we deport 100 people, all of them, they are deported whereas they've got an asylum seeker report.
Chizvarwa cheZimbabwe vaPeter City vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichitsvaka upoteri ndizvo zvinonyanyodzoserwa kumusha mushure mekuraswa kwezvikumbiro zvadzo zvichinzi hakuna hondo kuZimbabwe.
Mabatirwo edu akasiyana zvikuru sei nekuda kwekuti tinotorwa semaeconomic immigrants, atitorwe sekuti tiri mapolitical asylum seekers. That itself haisati yasvika pakuti ibate mukati memoyo yemasouth Africans kuti chokwadi chokwadi maZimbabweans vari pacrisis yepolitical crisis.
Asi vaplani vanoti South Africa haigoni kutakura mutoro weZimbabwe nekuti naiyowo ine zviri kunetsa.
We can say there is a situation in Zimbabwe, but I don't think that situation is at a point that we can say that everybody must come to South Africa illegally. Whether people come illegally as South Africa, we must deal with them.
Sangano reInternational Organization for Migration, IOM, rinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda nekudya pamwe nemari yekukwira bhazi kuzokera kumusha kwavo kana zvasiyiwa paboda reBedbridge. Mukuru wesangano iri kuSouth Africa vaEric Ventura vanoti South Africa iri kushanda nesimba kugadzirisa zvisiri kufamba negwara muzvirongwa zvayo zvekudzosera vekune dzimwe nyika. Asi nyanzvi yakazvimirira munyaya dzezveufumi vaColls Ndlovu vanoti chirongwa chekudzosera nechisimba zvizvarwa zvekuZimbabwe kubva muSouth Africa hachina maturo uye chiri kuparadza mari zvenhando sezvo vanhu ava vachidzokerazve kuSouth Africa kwacho. Kunyange zvakadaro, masangano eSolidarity Peace Trust pamwe nePASOP anoti yave nguva yekuti South Africa itange koshesa zvirongwa zvekupa mvumo yekugara munyika zviri pamutemo kune avo vasina magwaro akakwana pane kupedza nguva ichivadzosera kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kuJohannesburg kuSouth Africa, ndini Benedict Nhlapo.